Zvakanaka kuve nezuvaro kurangarira zvirwere izvi, asi inini ndinoti tinofanira kurangarira zvirwere izvi every day, nokuti vanhu havangofa musi umwe chete, havangofa mwedzi umwe chete, vanhu vanofa mazuva akasiyana siyana. Saka zuva nezuva ratinomuka, ratinobuda tichienda kwatinoenda, tinofanira kuti tichirangarira nezvechirwere ichi. Nyaya yekensa zvinoda kuti tishande kamwe chete, ana chiremba vedu, isusuwo mapatients varwere, isusuwo members the public negovernment yedu, tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Munhu wepachake zvii zvaangaitawo kuti anga achizvidzivirirawo kubva kukensa?
Munhu wese unofanira kunge uchizivawo zvekutarisira pamwiri wako. Ngatiregei kukanganwa kuzvichengetedza pautano hwedu. Kazhinji kazhinji utano hwedu tinohwisa kumashure tozorangarira taakurwara. Pane zvinhu 4 zvatinofanira kuti tiite sevanhu kuti tiprevente kensa. Hatifaniri kunwa doro. Vanhu vanogona kuda kuti havo ndonwa shoma ndoita sei. Chidzidzo changu ndinongodza vanhu doro ngatisiyane naro. Zvinoinkiriza machangezi edu ekuita kensa, especially iyo iye kensa yechitaka. Ngatiregei kuputa fodya. Fodya yakaipa. Makensa ese anowedzerwa nefodya, especially kensa yemapapu. Asi even makensa waya ana breast cancer, ana liver, anoinkirizwa futi nekuputa. Kusadya chikafu chakanaka zvinoinkiriza futi. Fanenge tikada kudya zvinhu zviri very much processed, masausage, matinned foods, marefined foods, nenyama dzakawandisa zvinotikodzera kuti tiite kensa. Saka ngatidzogerei pakudya mugayiwa, ngatidzogerei pakudya mafuta akawanda, ngatidzogerei pakunwa mvura kwete kuwanza zvimadhiringi zvine shuga yakawanda. Tikadaro tinonge tichizvibatsirawo. Chechifour, ngative vanhu vanoexercisa, vanhu vanoitawo kufamba kwete kungo tichogara tiri mudzimota, tichigara tiri pamakombiyuta, pamafacebook, tichingopedza maawazi tisingaite kuexercisa. Pavhiki rega rega unofanira kutofamba for more than 30 minutes, for at least 30 minutes 5 times per week. Saka tikaita zvinhu zviri 4 zvinotibatsira kuti tidzivisire mukana wedu wekuita chirwere chekensa.
Iyo hurumende muri kuona here ine chido chekurwisana nemakensa aya kana magomarara?
Chiri kunetsa nenyaya yekuZimbabwe ndechekuti our health system is collapsed. Hatina a functioning health system. Utano hwedu hausi kubatwa zvakanaka. Madepartments anofanira kunge achishanda zvakanaka haasi kushanda zvakanaka. Maministry edu anofanira kunge achikwanisa kuscreena vanhu. Zimbabwe government edu haiofi mamogram. Mamogram ma-x-rays anotarisa mazamu emadzimai. Kuzimbabwe hatina program yakadaro. Ungatonoita mamogram kuprivate. Saka ndozvarikutaura kuti government yedu iri kutadzo kana kuti kuraise awareness. Government inofanira kunge ichitopamba mari yakawanda ichiita sei? Ichiraise awareness.